nokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chamunopiwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa kuburitswa kwefirimu idzva ranetsa panollywood muhollywood rinonzi Woman in a Man's World. Mufirimu iri mune chizvarwa chezimbabwe chiedza chauchira mavangira tatsvaga tisinedu chiedza kuti timbokurukura nezvefirimu iri tichinzwa zvavari kuita muupenyu.
Tatikwa makumbo nevakuru, ndinotenda kuti mandipa nguve yekutaura pano. So ndakapuwa lead actress role, saka inzvimbo yekuti ndinenge ndichitofanira kuinteracta nemamwe maactors ndichi really exemplifying the way. Saka ndakati nenguva yakanaka chaiyo pandaka ndichigadzira filmi, ndakasangana nevanhu vanobva kunyika dzakawanda ende saka takabatana pachinhu chimwe chete. Chese takati chiwirirana kuti hatichadi kuona vakadzi vachidzvanirirwa mudzimba nange muchechi, vafundisi kugarira vakadzi, kuvabata chibharo muzita rajesu. Saka yaka iri filmu yainyasa kunakidza kugadzira because chinhu ichi chinhu chinofanira kuchinja munyika, nyika yekuti vanhu vanofanira kutanga kubata vakadzi zvakanaka.
Iwewe sachiedza chakakusunda kuti tindodawo kupinda mufilimu iri chii?
Kukura kuZimbabwe ndiri mwana muduku, ndainyasa kuona kutambudzika kwevakadzi vachitengesa matomatisi kumusika. Pane handikangamwe chinhu chakaitika ichi pamberi peshopu yababa vangu. Pane zuva randaibva kuchikoro randaendapinda mushopu, ndakangonzwa vanhu mukadzati shema, vanhu ndobva vaungana panze. Munoziva kuti mukadzi yeye akapondwa pamberi pevanhu, hapana akasimudza roko kumubatsira. Handisi ndakakangamwa, ropa rake rakadeuka pasi. Ende chinhu chakagara mumweya mangu makore upenyu wangu wese kuti chii chakaita kuti vanhu vatarise vaitobvunza nzii urere akanganisa chii. Saka chinhu chakandisunda kuti ndishande mufilmu iyi imemori iyoyo nekuda kuchinja zvinhu, because ndinoziva kuti nanhasi ndine vakadzi vakawanda vanochema neni muinbox vachitichedza, unozviita sei, wakayambuka sei, ndinobatwa zvakaipa inini mazuva ese. Saka ndisaramba ndakamira nemunhukadzi kusvika zuva raanosununguka.
Sechizvarwa chekuZimbabwe chapinda munollywood hollywood fam, unozvitambira sei, unozvibatawo sei nekuzvigamuchira sei?
Chinhu chanai ndisingatarisiri muupenyu hwangu, chinhu chakangoitika. Ndinotenda mwari netsisi nenyasha dzavo.
Zvizvarwa zvezimbabwe zvotarisira chii kuenda kumberi kubva kuna chiedza mavangera?
Mwari vakanaka, munogona kutarisira zvinhu zvakawanda. Ndine bhuku randakanyora rinonzi Born Without Borders, iri bhuku roupenyu hwangu rinogona kubatsira chero mwanasikana, chero mwanakomana. Ibhuku rinokutaridza kuti kana uchibuda munyika mako uchienda kumberi kwemakungwa, chii chaunosangana nacho? Dai ndakandine munhu wandakasangana naye akandipa bhuku rakadai, ndaigona kugona kuzvinunura pane matambudziko akawanda andakazosangana nawo nezvinhu zvakawanda zvakaitika kwandiri, asi ndakandisina munhu iyeye.
Ndichipedzisira chiedza, zvinombofamba sei muindastiri iyoyi zvinopedzisira zvaita kuti vanhu vanyanye kusangana nezvemadrugs, nezvekudhakwa, nezvekufarisa muindastiri yenyu?
It's just muindastiri hazvisi zvinhu zvinoyera. Saka zvinhu zviya zviya zvekuti munhu wese anenge achizviita, inonzi peer pressure. Saka kana uri panzvimbo yekuti vanhu vese vari kumadoro, doro hariyeri, unobva wangomodoro. Kana uri panzvimbo yekuti vanhu vese vari kuita madrugs, iwe unobva wangoitawo, because unenge uchida kukwana nevanhu ivavo. Unenge usingadi kuti vakutarisire pasi, kana kuti vati bharanziri, kana kuti yakapusa, kana kuti haazivi zvekunakidzwa. Saka pakuda kuti uonekerwewo kuti unoziva zvauri kuita, asi unenge usingazivi zvaunoita, unobva wazviwana uchiita zvinhu zvakaita. You have to be a very strong character kuti urarame muindastry, otherwise vanhu vakawanda vanofa nemaaddictions avanowana vari muindastry. Mamaho vanenge vachizvinyima chikafu kuti varambe vachikwana muhembe, vachifamba paranway zvakawanda zvinosangana zvo. Saka hazvisi zvakafukidzwa pamatenga. Saka indastry ine zvimwe zvinhu zvakaipa, hazvisi zvese zvakanaka zvamunongoona chese pamatelevisions nemaonline media platforms enyu.
Chiedza, tichionekana, vanoda kuonawo firimu iri reWoman in a Man's World nekukuteererawo musocial media mataona kuti wakazara umo, vanokuwana papi?
PaInstagram vanogona kundiwana kuna Chiedza Mavangira, paFacebook ndino shandisa zita rekuti Chiedza Tauchira Mavhangira, but platform yavanogona kutarisira maannouncements emamovie premieres, debuts, kubuda kwemabook, it's inspirational Chii platform.
Nawo mashoko enyu muzvare Chiedza, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Tinokutendai nekunge mange munesu muchirongwa chanhasi.
Tinotenda.
Tinokutendai vateereri nekunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa zvinoitwa nevechidiki muupenyu hwavo nezvavanosangana nazvo. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Ivanzi Zininga ndiri muWashington DC. Ndoti murereo zvakanaka vateereri.